Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 10, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vemachechi vanoti vari kuedza kusangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vavakurudzire kuti vaite musangano nevemapato ose ezvematongerwo enyika vemachechi uye vemasangano akazvimirira oga kuedza kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Bato rePDP roita mhemberero yekusvitsa gore raumbwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wesangano reCatholic Bishops Conference of Zimbabwe, Father Frederick Chiromba, vanoti zvakakosha kuti munyika umo musina kugadzikana pari zvino muitwe nhaurirano nemapato ose ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akazvimirira oga. Mukuzeya nyaya iyi tabata vachiromba tikatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nyaya yemasangano ari kuratidzira akaita sevechidiki akafanana nana hashtag this flag netajamuka.
Ya, pane zvirikungooneka mazuva ano zvongoti kune vazhinji vari kungosarudzwa kuti pamwe vangaita zvipi sevanotaura ivava vongoratidzira nenzira dzakasiyana-siyana. Tingangoti dzimwe nzira dzirikungoradzwa pamwe kakusagutsikana ikaka katiri kutaura nezvako kuti pane kakusagutsikana. Asi zvakadaro zvakare nyange kuratidzira ikoko kunongoita kwechinguva haunyatsoona kuti zvinozoenda kupi kune ramangwana. Saka rinova dambudziko zvakare nyange kumasangano kuti nai vedu vetiri kuenda kupi. Ndo nokuti chinhu chikuru ndechekuti vanhu vazive kuti vari kuenda kupi, kwete zvinhu zvinongonyuka musi iwoyo zvopera zvakare.
Saka pangaitwe sei ipapa kuti vanhu vaite mhonera pamwe chuma chomuzukuru?
Chinhu chakakosha ipapa ndechekutoti ongu tiri musituation yatiri, zvakuda kuti ivo vatungamiri vanobva kumapoka akasiyana siyana vatingati mastakeholders akasiyana siyana vaise misoro pamwe chete pave nechibvumirano chekuti toumba nyika yedu nenzira ipi. Sokubatana kwatakaita zviye zvataigadzira national constitution yatakazopasisa muna 2013 chakava chinhu chakanaka kunyika. Togona kuita zvimwe chete kuona kuti tobuda sei mudambudziko irori senyika tiri pamwe chete.
Asi kubva zvamanyura tsamba idzodzi dzenyunyuto, mambo kumbira here kuti mutaure nehurumende kuti dambudziko iri rigadziriswe rapinda munyika?
Tingati nehurumende tinongotaurirana relevant ministries, tinongoramba chingotaura navo. Tingati zvinhu zvatinongoitawo ongoing basis kuti tongotumirawo mashoko kwakati nokwakati kuti dai zvinhu zvagadziriswa.
Ko, kumutungamiri wenyika makamboedza kuti mutaure navo here?
Hongu.
Vakati kudii?
Pari zvino hatisatanyatsopedzisa zvatiri kukurukura zvokuti tinongotarisira kuti pamwe tinyatsosvika pekunyatsowirirana, sekutsanangura kwandaita kuti dai pava nekugara pamwe chete kwemastakeholders akasiyana, sangano rinogona kubatsira kuunganidza vanhu ivavo totaura pamwe chete tovana maonero mamwe chete.
Munyori mukuru wesangano reCatholic Bishops Conference of Zimbabwe, Father Frederick Chiromba, vari parunare muHarare. Bato rePeople's Democratic Party rinotungamirwa navatenda ebiti riri kuita mhemberero yekusvitsa gore raumbwa. Mhemberero idzi dziri kutarisirwa kuitwa kuBulawayo mangwana. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabiti kuti tinzwe zvizere.
Mabiko birthday takakoka vanhu vakawanda vemama political leaders, mapolitical parties ese vanosanganisira kwana Dr. Mjuru vana baba vatsvangirai vana baba veoshwenqube vana baba Davengwa nevanhu vedu. So I hope kuti vachauya. It has been a very difficult stage to organize musangano iwoyo nekusekuzwa kwamunoita. Takambonyimwa permission since tama terrorist kuda kupwanya herald tuda kupwanya chakati chakati tichizopiwa. So kuzvanga zvichingonetsa zvanga zvichingonetsa. So tinotenda kuti Mwari atisvitsa patasvika ipapapo. Vanhu vedu vari kufamba vachibva kwakasiyana siyana but mari dzemabhazi dzinonetsa. So I'm sure kuti mangwana tichaita musangano wedu wakanaka.
Matima adaidzawo vamwe vatungamiri vemapato anopikisa, sei maronga kuita izvi?
Isu tiri very clear mukoma Blessing kuti hondo yatasarisari nayo iyi ihondo yakanangana nechinhu chimwe chete chekubvisa ZANU PF naRobert Mugabe. Tozvichange saka panofanira kuita mubatanidzwa nekuti hapana pati muZimbabwe iri yoga inokwanisa kuti ibvise ZANU PF. And mapati ese anocontributa something patafura. Kune mamapati anokwanisa kuzadza mastadium, kune mamapati anokwanisa kuzadza mastadium epfungwa, kozvira mamapati anofunga zviri strategic. Saka munhu wese anounza zvinhu patable. So dai kuri kunzi taitozvigona kana vana mukoma tit note kana vana mukoma dzine mhenzva taitoda kuvaona kubhuruwa iko kuti ngoratidza vanhu vana veZimbabwe kuti tokwanisa kusenza tese chiri papa ndechekuti vana veZimbabwe vacho ndozvavari kuda.
Asi tisinganyanyopindepinde pane zvamuchataura mangwana acho vabiti, mungati zvi zvamakwanisa kuita mugore bato renyuraumbo?
Isusu mukoma Blessing tine chipo chekunganzi kufunga kwekwe. So chekutanga tisu takafambisa seri nyaya iyi yekuti political parties abatani tabva kumandeu musi wa 26 April 2014. Inyaya yekuti I don't think pachine munhu ane contest nayo. Number 2, takatanga kufambisa nyaya yeNational Transitional Authority yekuti ndo zvatoda kuita izvi. Handifungi kuti pane munhu atine doubt nazvo. Then imwe greatest achievement yedu yandingati tinopfuura any other political party muZimbabwe inyaya yeshamwari dzatinadzo kunze kwenyika. Tine maofisi atinopinda yekuti vashoma vanokwanisa kupinda. So party yedu iyi hongu iri 1 year old zvayo but ine something chainocontributa kubody politic yeZimbabwe.
Mutungamiri webato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Hurumende yeAmerica iyo yakatemera Zimbabwe zvirango inoti iri kuramba yakaisa ziso rayo pane zviri kuitika munyika, kunyanya panyaya dzekuratidzira kuri kuitwa nevanhu vakawanda vachirwira kodzero dzavo. Imwe nhengo yedare reCongress vachivawozve nhengo yekomiti inoona nezvekodzero dzevanhu, amai Karen Bass, vanoti America inofanirawo kujekesa nyaya yekudyidzana kwayo neZimbabwe. Asi vati vari kufara nemutongo wedare repamusoro wekuti mapurisa pasi pebumbiro remutemo havana kodzero yekurambidza vana veZimbabwe kuratidzira vachishandisa mutemo wePOSA.
I think we're at a crossroads with our policy and we need to figure out what we're going to do. Zvino
muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Asi tiri kufara nekuti matare ari kuratidza kuti haana kwaari kurerekera tichitarisa mutongo wavakapa wekuti vanhu vakwanise ivo kuratidzira.
Nhengo yedare reCongress muAmerica vanowazve nhengo yekomiti inoona nezvekodzero dzevanhu, amai Karen Bass, vari muno muWashington DC. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, nhasi tiri kutarisa mashoko akaturwa negurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa, avo vakazivisa kuti hurumende ichagumura vashandi vanosvika zviuru 25. Asi kuvamwe vashandi vari mumakambani zvinonziwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mukuzaya nyaya iyi tabata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo.
Vashandi havana kugadzikana panzvimbo dzakasiyana siyana, vakawanda vanenge kwakuenda kumavasa uko asi hapana chiri kubuda kufanika muhoro iyi inenge isingabhadharwi kana yazobhadharwa unototambudzika kuti mari yacho ukwanise kuiwana kumabhengi. Tiri kuona tingati maconditions of employment kana kuti kushanda kwacho kumavasa kwazvo kunetswa-netswa. Vanhu vanenge vakashushikana zvavo. Maripoti tiri kusangana nawo ndezvekuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka munyika, hapana zvokuita iye zvino, asi zvinhu zvinenge zvichishupa chaizvo.
Koka hurumende inenge iri kumbotiwo zvinhu zviri kuti fambei kubva zvayakarambidza zvimwe zvinhu kupinda munyika ichishandisa statutory instrument ya 164 ndozvamuri kuonawo here? Vanhu vaakudzokera here kumabasa?
Kwete hatisati taona tingati pachirungu kuti kuwa capacity utilization kuma companies kana kuti tingaona ma products anoitwa muno muZimbabwe achiwanda kuma shelves. Azvisati zvaoneka, asi zvatiri kuona ndezvekuti tikundoona zvinobva kunze kwenyika zvinenge zvati kwirei mutengo. Hatizvizivi kuti zvinenge zvapinda sei kana kuti pane vanhu vanongopiwa nemukoto vanopiwa malicense yekuunza zvinhu izvozvo. Saka kubhana kwezvinhu kuti zvapinde munyika hakusati kwawedzera kuwanda kwemavasa munyika. Vashandi vachiri kurasikirwa nemavasa, makampanies achiri kuvhara, hapana machanges aripo on the ground.
Ko zvii zviri kubudawo panhaurirano dzamuri kuita kuTNF?
Iyo zvino tiri kuwirirana panyaya yeLabour Act kuti nyaya yekushanda nekushandirwa inobatwa zvakaita sei. Tinotambotifambei nenyaya yekuti pane nyaya dzagara dziripo kuInternational Labour Organization tinoiti ILO, dzakatenderana kuti pane zvatinofanira kugadzirisa. Tingangoti izvozvo pane positive kana kuti pane kuwirirana kuriko nenyaya iri kutaurwa-taurwa iyi yespecially economic zone kuti Labour Act haifaniri kuva ichibata-bata vashandi veikoko. Tatenderana kuti haiwa, haisirizvo izvozvo, inofanira kuva ichishanda vashandi veikoko, vanofanira kuprotektwa nemutemo. Tatenderana, tingangoti nhaurirano dzaiita pakuTNF nguva yapfuura masvondo mairi aya kunenge kwaiita progress chaizvo.
Kosei vamwe vasingadi kuti vashandi vari kumaexport processing zones havange vachibatwa nemitemo yevashandi?
Pamaproposals anga auya kunge kusina tsananguro yakakwana yokuti vari kusegregata kuti zvaita sei.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari paRunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tine hurukuro nemiriri wemutasa central kumanikaland vaTrevor Saruwaka, avo vanoti vanofara nekutaura chokwadi kwavanoti kwakaitwa nesangano reZimbabwe Human Rights Commission, iro rakaburitsa gwaro rakaburitsa pachena kuti bato riri kutonga reZANU-PF riri kuita zvematongerwo enyika mukugovera vanhu chikafu. Mukuzeya nyaya yegwaro iri, tabata vaSaruwaka.
Blessing ndinonzwa kufara nechokwadi chakabuditswa ne Human Rights Commission nekuti tinosonge tine kakutyira nekuti mamwe makomisheni anokwanisa kutadza kubudisa zvinenge zvichiitika nemazvo nenyaya yekutyiridzirwa neZANU-PF. Asi apa ndoda kukorokotedza Human Rights Commission kuti apa wakanyanyizobudisa chokwadi maitikira achiri kuita. Unotondera Blessing, ndine nguva yakareba ndichingobuda ndichitsanangura nekushandiswa kwechikafu nemainput kutsigira kana kusimudzira bato reZANU-PF. Vamwe vasingatsigiri kana vanofungidzira ngavatsigiri ZANU-PF vachinyimwa, izvo zvinova zvinhu zvakaipisisa. Saka ndinofara kuti gwaro rakabudisa muchokwadi wezvinhu zvatagara tichichema nazvo. Minister wewelfare aizviramba, purezidendi wenyika Mugabe anobudawo pachena achiramba kuti vanhu vese hapana ari kunyimwa. Asi ongorora yakaitwa neHuman Rights Commission yakabudisa pachena kuti ZANU-PF nehurumende iri muZimbabwe iri kushandisa chikafu kuita zvematongerwo enyika, zvinova zvinhu zvakashata zvakanyanya.
Imi munharaunda yenyu yamunomirira, mukatiudza kuti ndiani chai anopa chikafu uye zviri kuitika here izvo?
Blessing, ndingadawo kuyeuchidza kuti musi wa8 January gore rino wanhu vemutaza central vakaratidzira pagmb depo pavainyunyuta kuburikidza nekutafambiswa zvakanaka kwechikafu vanhu vainyanya kumiramira zvisiri kunze kwemutemo machairperson ezanup f avo hatiri tikuri kuona nyange nanhasi vari kushandiswa mune dzimwe nzvimbo kunotora chikafu da ndingakuda kukuzivisa kuti vekuministry wewelfare vanokurudzira kuti macancellors akasarudzwa nevanhu anga achipindirawo mukuyananisa kuona kuti zviriko nemazvo here asi ndinosuwa kuti kune nzvimbo dzinotungamirwa nemakansela emdc madhi mazhinji havasi kutendera kuti makansela apindi ange ari mukati neurongwa vachisarudza vanhu vakadyiwa nemakansela iwavo kuti vamirire paurongwa hwekupiwa kwechikafu pamwewo masabhuku avo vanotora zvekuita kubva kuzanup f ndovamwe vari kuenda pamberi kunyima vanhu vanofungidzira kuti vemdc kana vanotozivikanwa vachipa vanhu vasingakodzeri vachipa vanhu vezanup f ndinorwadzirwa blessing kuzivisa kuti tine nzvimbo dzakawanda dzekuti mayouth officers ezanup f avo vakapinda basa kuburikidza nemhosva dzavaipara muna 2008 ndo vari kutonyanya kumira pamberi vachipiwa chikafu chevakaremara vachipiwa chikafu chechembere vachipiwa chikafu chenherera vachipiwa chikafu chevanorwara vulnerable groups ivo vari vanhu vakazvisimbira vari kupiwa mari pachena vasina chavashanda mwedzi wese saka zvinhu izvi zvinhu zviri kuitika munzvimbo dzedu blessing asi ndinofara kuti ripoti iyi yaragidza pachena kuti ichokwadi uyezve panofanira kuti patorwe matanho rasimba kuti zvipere
taane gwaro iro rirabuditswa nehuman rights commission imi senhengo yedare reparamende muri kurongawo kuita sei kuti dambudziko iri rigadziriswe
blessing ini ndikutoti pachavhura parliament apa chada kuti minister anoona nezvekugoyiwa weiye wesocial welfare minister mupfumira waissue statement vachipindura zvabuditwa nehuman rights commission izvi zvijeke kuti matanho avachatora ivo saminista ndeapi isu sevamiriri vevanhu ticharamba tichingomeka shuwa kuti kunenge kuchigoviwa chikafu tirambe tichikurudzira mapazi ehurumende anoita basa racho kuti ameke shuwa kuti munhu wese tisina basa kuti anobva kuzanup f nobva kumdc awana kunyanya avo vanenge vari vulnerable vangopihwe nenyaya yekuti vatori vulnerable kwete zvekuda kuzombotsvaga kuti munhu anotsigira chii dai zvainyatsokumira nezvekutsigira ivo ndozviziva kuti zanup f ine vanhu vashoma shoma mukati menyika ine vanoitsigira saka havangachipedzi neushoma hwavo ndingadawo kuziva kuti like kwandinobva kwandinotungamirira haisina rutsigiro rwakanyanya saka chikafu hachingauyi kunopiwa vanhu vashoma vakadaro ivavo chikafu ngachiende takangonangana nemhuri yese yezimbabwe nekuti ndo vanokodzera kuti vavanhu
ko muri kumbotaurawo here nemasangano anopa rubatsiro kuti ndo zvaakuitika izvi pane chikafu chavari kupa munhu wose muzimbabwe asi chichizoguma chisasviki kune vanhu vachinofanira kunge chichipiwa
izvozvo ndinoita chokwadi tagara tichivafambira mahofisi mavo tichivatondedza kuti vamire vemusambangwena varegedze kutya nekuti mamwe maorganization anozvimiririra ega mango anopiwa mvumo yekusenza mumadistrict nana mudziti mada papamwe pacho vanodzamara vaakutya mada ezanup f vodzamara vaakuteerera zvisirizvo
mumiriri wemutasa central mudare reparamende vari nhengo yemdct vatrevor saruwaka vari parunare kwamutasa kumanicaland iko zvino tochienda kuna mavelas muhlanganyauye achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chamunopakurirwa neni mavelas muhlanganyauye ndiri muwashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Savannah Madamombe vanogara ivo muNew York uye pari zvino vari mumwe weavo vari kuronga kuratidzira pachauya mutungamiri wenyika President Robert Mugabe kuNew York apo vari kuratidzira ivo nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe vachiti havasi kufara nemafambisirwo ari kuita zvinhu munyika.
Makadii, ndinoitwa Savannah Madamombe, ndiri muNew York. Tiri kuronga kuti panouya mukuru wenyika vaMugabe musi wa17 panovhurwa UN inenge ichiita sangano rayo kubvira musi wa17 kusvika musi wa21 isusu tinenge tichiratidzira kwemazuva anokwana mashanu. Tiri kuda kuratidza kunyunyuta kwatiri kuita nezviri kuitika kumba. Kunyunyuta kwatiri kuita nekushaya kwatinoita mukana yezvakawanda isu vana veZimbabwe.
Zvinyunyuto zvamunazvo nyanya imi semadzimai ndezvipi?